Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine mumwe mudzimai ari kushanda iye nemadzimai nevarume nevamwewo vanoita zvemitambo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvirongwa zvipi zvavakarongera avo vanofarira zvemitambo munyika.
Ini ndinonzi Zaza Muchemwa, ndoshandira sangano rinonzi Almasi Collaborative Arts. Almasi Collaborative Arts iorganization inoshanda nema artists vatambi vekuZimbabwe vachiedza kuita kuti vashandi vavo vema arts vakwanise kuwana maskills okuti anogadziridza craft yavo kuti vakwanise kuve vachikwanisa kushanda muZimbabwe nekune dzimwe nyika.
Iro sangano renyu iri munoshanda here nevamwe vanoita zvemitambo vane mukurumbira kana kuti rakatanga sei?
Organization yedu in Almasi yakatanga nevanhu vane mukurumbira. Mafounder edu Patience Tawengwa naDanae Gurira. Vanhu vavo vakatotanga organization iyo vachiona kuti isusu takakwanisa kusvika patakasvika nenyaya yekuti takawana mikana yokudzidza uye zvemukana yokunatsokukwenenzvera basa redu ratinoita. Saiwo chishuwo chavo ndechaive chiri chokuti vapewo vamwe mukana yokuti vanatsokuwanawo ruzivo rwokugadzirisa basa ravo uyezve ruzivo rwokuti vanatsokudevelopa basa ravo kusvika parinokwanisa kutinge riri basa rinokwanisa kuvapawo mukana wokushanda kuti vawane kurarama upenyu hwavo. Saka izvozvino tine mutambo wedu watiri kuita musi wa20 April unonzi Windy Stage Reading yeWindy.
Zvii zvinenge zvichiitwa panyaya iyo yamuri kutaura yekuti stage reading mune muchiita chii?
Kana tichitaura nezvestage reading zvinoitika ndezvokuti maactors vanonge vachiratidza mutambo vakabata mascripts vanenge vachiperforma kana kutamba vachishandisa mascripts avo. Saka inenge iri kubatanidzwa kwokutamba kwachina kwevatambi vachinge vachiverenga kubva kune zvinenge zvakanyikwa pabepa. Zvinoita nezvokuti dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti stage reading chinhu chinobohwa nenyaya yekuti inenge iri nyaya yekuti vanhu vanenge vachinga kuti munhu ari kuverenga kubva pabepa. Asi manje zvinoitika nezvokuti mutambi anototora nguva achitoresearcha achitotsvadzurudzira panyaya yekuti character kana kuti munhu waari kutamba wachona akaita sei, makore ake uyezve anogara kupi uyezve vanonge vachiitawo kushanda kuitira kuti every kana kuti nguva pakutamba ipapo mumutambo imomo vanenge vachimeka sure kuti every minute kana kuti every moment vanenge vachimeka sure kuti vaisa zvinoda kunge zvichinge zvirimo imomo mumomendi imomo. Saka stage reading tingaitarisa sekuti kubatanidzwa kwezvinhu zviviri, kuverenga uye zvinokuperforma.
Zvamunenge muri kuita izvi chirongwa chenyu chichange chichiitirwa kupi uyezve muri kutarisira kuti vanoita zvemitambo vangani vachange vari pachirongwa ichi?
Mutambo wedu uchange uchiitirwa kuOld Mutual Theatre kuAlliance Francaise kuno kuHarare. Tinenge tichitarisirawo kuti audience yedu ichange ichibva kuvanhu vanoitawo zvemitambo uyezve vanhuwo vanongofarira mitambo. Chatiri kuitira stage reading yeWindy ndechekuti pane vanhu vakanyora mutambo wavo vada kuti zvinenge uchiratidzwa paTV asi vaona zvakakodzera ivo kuti vasati vatanga kushoma mutambo wavo vakwanise kunyatsokukwenenzvera kuitira kuti unatsokumira zvakanaka. Saka tiri kuita marehearsals iwawo kuti vaonewo feedback kubva kumaactors and then tapedza rehearsal tobva tazoitawo mutambo wedu musi wa20 April kuti vaonewo futi feedback kuvanhu vachauya, audience yedu ichange ichiuya musi wa20 April kuti vaonewo kuti zvinhu zvavari kugadzira izvozvo vanhu vachazvitora sei and kana pane zvinhu zvoda kugadzirisa kana kuti pane zvimwe zvinhu zvoda ku zerwa kana kuti pane zvinoda kuramba zviripo vaunoti tinofambisika sei. Asi iko zvino mutambo wachona utonakidza titorimo mumaresa imomo zvokuti ndovimba kuti vanhu vachanakirwa chaizvo pavachauya ipapo even patiitarisa kuti vatipe feedback vachange vachitonakidzwa ivo pachavo nokuti isusu seour mercy and even ivo vanhu vachona vetreasure media vatiri kushanda navo tatinonyanyisa kutsimidzira mukuita basa redu ndisho kuti basa rako rinoramba richiita zvakanaka kana iwe uchizvipa mukana wokuti uwane feedback kubva kune vanhu uchiramba uchigadzirisa basa rako kuti hatirinatso kusvika chaipo chaipo ipapopo kuti unonatsonzwa kuti ya basa rangu ranatso kusvika chaipo parachifanira kusvika chaipo chaipo.
Vanenge vachida kuuya kuchiitiko chamunacho ichi vanokuwana ipapi?
Vanenge vachida kuuya vanokwanisa kuuya kuku Alliance kana kuti vanokwanisa kutibata panhamba dzinoti idzo 0713517280 kana vachida kuona kuti vanokwanisa kusvikapo sei uko kuAlliance kwachona.
Titsanangurei zvakare kuti zvirongwa zvenyu zvichange zvichiitwa rini narini uyezve zvinopindwa pachena here kana kuti munhu anobhadhara?
Chirongwa chedu chestage reading yeWindi chichange chiriko kuAlliance kuOld Mutual kuAlliance Francis kuHarare pa20 April chinotanga na6 PM.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.